States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 7 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata cheIMF chiri munyika choenderera mberi nokutaura nemapazi ehurumende nevemabhizimisi. Hurumende yoronga kuvhara migodhi inonzi yave njodzi kuvashandi. Nhasi makuwerere kuIvory Coast sezvo makwikwi emasemifinals eAfrica Cup of Nations ari kutanga manheru ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chakabva kubhanga guru rinokuretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund chiri munyika kwemavhiki maviri chiri kuenderera mberi chichisangana nemapazi ehurumende vemabhizimisi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi. Chikwata ichi chiri kutarisa mamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi uye kuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kugadzirisa matambudziko airi kusangana nawo. IMF inongovasi Zimbabwe mazano kwete kuipa mari nekuti iri kukundikana kubhadhara zvikwereti zvayo kunze. Bazi rezveupfumi rakaburitsa mashoko padandemutande reX yaimbonzi Twitter kuti chikwata cheIMF chiri munyika uye chakaita misangano negurukota rezvemari vamutuli Ncube. Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muchinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDefra University muno muAmerica kuti tinzwe maonero avo.
Zvirongwa pamwe chete nezvibvumirano zvakaitwa nehurumende yeZimbabwe, Ministry of Finance neInternational Monetary Fund kuti zvirongwa zvehurumende zvokuzama kugadzirisa upfumi hwenyika zvinge zvichisupervisewa nokuongororwa neInternational Monetary Fund vanoona nezvemari kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kuzosvika padanho rokudzosera zvikwereti zvainazvo kumasangano okunze pamwe chete nomuZimbabwe. Zvekare kana zvasvika pakuti Zimbabwe yakwanisa kudzosera zvikwereti zvose izvozvo, inokwanisa kunge ichizopuwa here dzimwe mari dzokufambisa zvirongwa zvehurumende kana vachinge vapedza zvikwereti zvavo, kana kuti kana vachinge vabvumirana kuti vobhadhara pakadini, pangava pamwedzi kana pagore. Saka ndodanho riripo paminister Ncube vanenge vachishanyirwa pamwe chete nokufamba vachiratidza nhumwa dzeInternational Monetary Fund muZimbabwe kuti dziongorore kuti zvirongwa zvacho zvamakatimi ndizvo zvomuchaita kugadzirisa upfumi hwenyika. Muri kuzviita here negwara kwaro? Zvekare pundutso dziri kubuda pazvirongwa izvozvo ndedzipi?
Imwe munozviona sei?
Mavonero atinoita isu vanoongorora nezveupfumi ndozvokuti zvingavapo hazvo zvinenge zvichishanda, asi kana takatarisa isu uremu hwemari yenyika pamwe chete nokutambirwa kwemari yenyika navagari vomunyika imomo, tinoona kuti kwatiri kuenda kwakaita kumawere. Ameno kuti veInternational Monetary Fund vachazvionawo sei kana mari yomunyika isinga ichiruza simba zvikare vanhu vomunyika imomo vachinge vasingadi mari yavo nokuti aichengeti ufumi
mberi kwatinoenda uku professor zvirongwa izvi zvichabudisei
handivoni kuti mberi kwatinoenda uku zvirongwa izvi zvichazoita kuti Zimbabwe ive nemari yayo yakasimba zvichazoita kuti zvivandudze ufumi zvokuti mabasa achange achiwanda kana achisevenza hameno asi mazivira andinoita masangano akaita sana International Monetary Fund pavanopa nyika zvikwereti interest acho anowanda
Nyanji munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio neStudio 7. Dare remakurukota muZimbabwe nezuro rakatambira urongwa hwekuda kubvisa mutemo hwekutongera munhu rufu uri mubumbiro remutemo wenyika. Izvi zvakaziviswa nezuro nemunyori mukuru webazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana kuburikidza nedande mutande ravo reX iyo yaimbonzi Twitter. Asi urongwa uhu hunofanirwa kuenda kuda kweparamende uko hunofungirwa kuti hunotambirwa sezvo bato rezanupf rave nenhengo dzakawanda dzinoripa masimba ekuchinja mitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandewere kuti tinzwewo maonero avo.
Kutitanga ndechekuti mutemo wekunzi munhu apara mhosva dzakatarwa dzinofanira kunzi munhu yatonge nerufu wagara zvikuru uriyo uchaunonyanya kuisirwa nechekuti vanhu vasaita mhosva kana kuti vachapara mhosva idzodzo dzinokonzesa kuti vanhu vaurayi vanenge vachipara asi nichiona nyika zhinji pasi pose mitemo iyi yakabviswa
sei iri kubviswa mune dzimwe nyika mitemo iyoyi
yaibvisirwa ndezvekuti hanga isingashandi basa rayo rekudzivirira kuti mhosva dzinenge dzichaparwa zvakare matare ose aya atinoona ndee pano pasi matare aya anoitawo mamistakes zvekuti kazhinji munozvizwa vanhu vanga vambotarirwa mhosva dzerufu vagara zvikuru zvenguva kuti havasi vakapara mhosva saka nyika zhinji dzepasi rose inobvisa mutongo wedeath penalty zvakare Zimbabwe mukazoona Zimbabwe isi zvairi simbiro remutemo risangobva kugadzirwa asi vanhu vezvinozwa kuti vanga vachida death penalty kuti vande iri mubumbiro remutemo saka zvinhu zvinofanira kunge zvichinyanya kubhalanziswa panyaya dzekodzero dzemumatenderwo amhosva dzimwe dzisingaite saka ndinoona sedidano rakanaka zvikuru kuti death penalty ibviswe chienderana nezvirikuita kune dzimwe nyika dzose dzakawanda
totarisawo mutongo ungatora nzvimbo iyoyi yemutongo werufu chii chinenge chaakuzoiswapo munhu awanikwa aine mhosva yekuponda asi haasi kukwanisa kutongerwa rufu
zvagara vanhu vazhinji vanowanza kutongerwa yatinoti life imprisonment kana kuti kuraramira upenyu hwavo hwose mujere ndinoona sekuti mutongo uyoyo uri nani mukatarisa Jonga vanhu mazuva ose vanga vachitongerwa rufu vanga vasingaurayiwi saka kugara musi woga woga wakangomirira kuti dzoro rangu richagugudzwa kuti ndiurayiwa zvindibve inenge mutorowo zvakanyanya kuvanhu vanenge vachizvapara mhosva nekuti musi woga woga hounongonzwa mukova wavo uchigogodzwa wakutofunga kuti zuva rako rasvika
tinoona kuti danho iri kuti ringe richitambirika rinofanira kunge richinzwikwa mudare reparamende mungaona here paine zvingashanduka pane zviri kudiwa necabinet nezvingazobuda muparamende
zvamunoona paramende Zimbabwe iriko mazuva ano haitisina kumirira zvido zvevanhu vakawanda munoona pane vanhu vari kupinda muparamende vanasina kana munhu wavavhotera zvekuti ndivona vachikwanisa kumisa kana kumirira zvido zvevanhu handioni ravakukwanisa kumirira zvido zvemapolitical parties andiona sekuti zvichange zvinge zvichingotenderwa zvose zvichange zvichibva kuzanupf zvichange zvava kungomhanya muparamende
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu ndewere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende inoti ine urongwa hwekuvhara mimwe migodhi inogona kuva njodzi kuvanhu sezvo vanhu vakawanda vofira mumigodhi. Vanhu vacharamba vachichera zvidyora izvi zvisiri pamutemo vacharangwa zvakaomarara. Gurukota rezvemigodhi vazvemusoda vakamboudzawo Studio 7 kuti vainge vaumba chikwata chekuongorora kuti vangaeredze sei njodzi mumigodhi. Gore rapera vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 237 vakafa mushure mokudhirika kwemigodhi. Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti vanotenda maruva vadya chakata panyaya iyi.
Aiwa, zvataurwa neministry tinongoti tinotenda maruva dzashakata, asi hapana chiri kuitika chinoratidza kuti hurumende iri kurevesa kuti yakuda kuti pawe nemutemo wakasimba uye pawe nezvirango zvinotemerwa vanhu vanenge vachiita maoperations asiri safe. Takaona kuti pakawira mugodhi wekuPenalonga, minista vakataura kuti vakumbomisa zvechikorokoza izvi kusvika mvura yapera kunaya, nekuti groundi rinenge rakanyorova, saka zviri nyore kuti ridhirikire vanhu tichifananidza nekunge kwakaoma. Asi mushure memazuva anenge matatu, minista vakamanikidzwa kuita press statement vachitora mashoko avanga vambotaura, vakati aiwa, handina kumisa tatichingokurudzira.
Vamagu, semaonere enyu, chii chamunofunga kuti chakakonzera kuti ministry nehurumende idzore mashoko pamusoro pekudzika mitemo yakasimba nezvirango kune avo vane migodhi ine njodzi kuvanhu?
Zvazvinoonesa ndezvekuti goridhe riri kucherwa nemakorokoza vari kushanda munzvimbo dzine njodzi ivavo handivo vanobhenefita kubva kwariri. Kune magogodera muhurumende vane masimba vanova ndoo vanobhenefita kubva kugoridhe iroro, ende vanodzikisa vana vevamwe pasi kwete vavo. Saka vanhu ivavo havana chekuluza kana pachinge paita tsaona mumigodhi. Ivavo ndoo vamwe chetezvo vanenge vachiti zvamakuda kuita izvi maakukanganisa ikonomi kana maakuomesera vanhu vari kuchera.
Vamaguru, ndinoona sekuti hamuvimbi kuti ministri kana kuti hurumende ingadzika mitemo nezvirango zvinochengetedza vanoshanda mumigodhi?
Tomboona kuti zvinofamba sei, nekuti zviri kuratidzawo kuti pane vamwe muhurumende vane shungu yekuti nyaya iyi igadziriswe, asi kune vari kubhenefita kubva mashandiro ari kuita makorokoza nemasmall scale mines nevanhu vari kupinda maold large scale mines vachinochera imomo. Vanhu ivavo havasi kuda kuti mining imiswe, havasi kudzora tsvimbo, nekuti chavari kuda igold, chavari kuda ndemangoma minerals avanozotora vachibuditsa munyika zvisiri pamutemo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira, sezvo nhengo dzebato ravo dzakawanda dziri kunzi ndidzo dzine migodhi iyi.
Tikati ticherechedze nhau yemaererano nekucherwa kwendarama, tinoona kuti isu takatanga tine yataiti artisanal mining, kuti takamboitawo kanguva kekuti vanhu vaichera vasina mapepa zvisiri pamutemo, asi noutungamiri hwavamunangagwa vasumudzira mining mukati mevanhu vedu kuti ichinge isisiri artisanal. Vanhu vaakutaivo small scale mining, vanhu vari kuitavo beneficiation nemaresources. Mining yagara iindastry ine njodzi industry ine zvizhinji zvinga mpini zvinowana pamukati mekucherwa. Asi chinenge chiripo ndechekuti isu tinoona vamunangagwa chitaura kuti hurumende ngaibetsere masmall scale miners panyaya dzesafety pakucherwa kwazvo. Zvekuti vati kwanzi hapana chichaitwa hazvina maturo, nokuti kutotaura kwatiri zvazuva ranhasi pane zvizhinji zvatoitwa kuti tichibva kwatisina kuti tichipinda into small scale mining. Ende nekufamba kwanguva vazhinji vatu havasisiri vesmall scale mining asi vatu vamamedium scale miners, vachingoti hakuna zviri kuitwa, zvinoitwa zvichingoitwa, vachingoti hakuna chiri kuitwa asi zvichingoitwa.
Mukuru muofisi yezvekubudiswa kwemashoko muzanupf Vafarai Marapira vange vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano rinoona nezvekurimwa kwefodya munyika reTobacco Industry and Marketing Board rakazivisa nezuro kuti mwaka wekutengeswa kwefodya wa2024 uchavhurwa nechitatu 13 kurume 2024, ukuwo kutengeswa kwefodya yakarimwa varimi vachitsigirwa nemakambani kana kuti contract tobacco sales kuchizotangawo zuva rinotevera racho. Mumashoko avo kuvatori venhau vakafanobata chigaro chemukuru weTobacco Industry Marketing Board vaEmmanuel Matsvarire vakurudzira varimi kuti vagadzirire. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yekurima vachikokera zvirongwa zvekudzidzisa varimi vakazvimirira muzvare wadzanai Manyore kuti tinzwe maonero avo.
Mumanamana matiri umu, mumapurazi matiri umu, chokwadi ifodya vanhu vakarima, asi pano nepapo pano dzimwe misha, pane mamwe mapurazi kana vamwe vana zvina purazi anasa purazi vakaona zvakakodzera kuti zvitorina nekuti vadzorere mafetiraiza avo kumakambani avanhu anovakontrakta aya aya atingati anovapa zvibereti aya.
Chikonzero ndechei kuti varimi vatore danho iroro?
Mvura gore rino sekuziva kwedu tese yakazononoka kunaya, saka kune vamwe vana muzvina purazi vari honest vaya vaya vakaona kuti zviri nane kuti ndisakanganise zita rangu nekamba. Mafetiraiza rega ndidzorere ndochekwa chikwereti ndozotangidza zvakare chikwereti patangutopinda ipapo apa pana meya tenge takutanga futi kugadzira seedbed nesiyefodya iya. Saka ivo vakaona zviri nane kuti tigatidzosere zvedu chimafetiraiza ndochikamu chemamwe mafamasi.
Ko vamwe varimi vakashinga kurima zvakadaro fodya yavo yave papi iko zvino kuminda uku?
Fodya yavo yatisimukei, vamwe vaakudambura musoro, vari kudambirawo musoro, vari kukakatidzana nemasakasi, vari kuti vamwe vatotanga kutyorawo vakatinonokei vaya vaya vatangawo kutyora mashizha epasi yatingati maprimes aya ndoo vavatangawo kutyora.
Ko vakarimawo nemadiridziro vave papiwo nemwaka?
Macommercial farmers avo vanoita zvekurima nemadiridziro vazhinji vacho vatori pakati pekutyora. Kupera kwana February kutanga kwamachuku vanenge vachitopedza kutotyora chaiko kutopedza kuti kumunda vapedza. Saka zvakadaro kune vamwe vatosona mabhero vatodhinda, mabhero atosonwa vatopedza kuketa, vari kuti vachiketa uku vachityora uku vachipisa inenge yatopedza kupiswa iya yotopinda marough bales, ichibuda marough bales yakutinoketwa, ichipedza kuketwa yaakutoinopinzwa mabhero chaiwo kugadzirira kuenda kumusika. Saka kuno vamwe varimi vakadaro zvakare.
Gore rakapera takanzwa kuti kwakaita gowo rakakura zvikuru nemitengo yakanaka chaizvo kuvarimi. Tarisiro dzenyu sevarimi mumwaka uno dzakamirawo papi?
Sevarimi tiri kutotarisira kuti tingawana mari yakati wandei, tiri kutarisira kuwana mari yakati wandei nemhaka yekuti mwaka wanga wakati omei, zvitaridza izvo kuti fodya pamwe kuda nyaya panyaya dzekwaliti kana kwantiti zvinenge zvakatidererei. Saka nekudaro igaro ziva kuti pamusika kana chinhu chiri chishoma mutengo unokwira. Saka ndozvimwe zvinhu zvatiri kutarisirawo sevarimi, ende tingoriwo kunzwa kufara, tiri kunzwa manyukunyuku atingati pachirungu excitement. The season is taking off, taakutarisira kunobhadharwa maererano nekushanda kwatakaita. Saka ndizvo zviripo, vamwe vachingori muminda vari kutyora, vamwe vari kudambira musoro, vamwe vari kukakatidzana nemasakazi, vamwe vari kupisa, vamwe vari kuketa, vamwe vachidhinda vachitosona kugadzirira kuenda kumusika.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vachikokera zvirongwa zvekudzidzisa varimi vakazvimirira muzvare wadzanai Manyore vari parunhare kwamutoko. Mashonaland East na Evans Zininga wa Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Zvinoitika mukurarama togona kutanga rwendo rwakanaka tiri tese hatisviki tese. Hatisi tese tinosvika kenani. Apa tichazivi kuti ZANU-PF iri kufisha here muTriple C kana kuti yanga yakasidha zvinhu zvayo imomo, nekuti zvakuitika izvo zvinoratidza kuti vamwe vanhu vaingoita kunge tiri vamwe chete kuti isi vamwe chete. Ndosaka maiona pati yanga isina matrisaki chaiwanda wai, bekauzi dai mumwe aitoziva kuti ndini vhaisi ndinani aitishandisira simba yaroenda hatinakupikisa kwata kwasa kuita. Aiwa isi kumberi tinoenda. Wajob Skala wanoona kunge sekuti wakandofurirwa uko wachinzi pamwe kunzi vange vari mutiri wongu kuda kwawachamisa, asi hasiri nyaya yacho iwo wakandofurirwa. Handisana mona murume mukuru anokubvuma kufurirwa nezvinhu zvinhu zvaari kunyatsoona. Kana waskala wangu ari disadvantage kana threat kuna wachamisa, dai wakatosiyiwa panze kudhara. Bhuzi vanoda kutsvaga madisadvantage achamisa kana kuti mathreats ari kuna chamisa ndovanhu vanoda kuita ndiita backup. Daka tiriwo backup asina kumbopinda mutirongo rachamisa ririmuwana, vari kuziva kuti havana simba vavanaona vainawo. Ngavabiswa.
Aiwa zvezimbabwe zvakutokunda ngoma kurira. Zuro ndizuro unoti hatiri munyaya dzeewallet. Tabva muewallet tikati aiwa Triple C inohwina bayadyiwa. Kati aiwa zvaachazodai haakouya korera. Korera Chabangu akumana. Apa Chabangu chamisa siya bato. Tanherera baba. Tatu ndiyo twafirwa namai, gondo rinongoya richingoti tora zvakaoma.
Halo Jonga. Pastudio 7 apo makadiko. Haiwa isi tinofara. Ndiri kuda kungotaurawo maererano nevanosora vachamisa vachiti kwai mwana mudiki. Haiwa ndoda kuvadzorera kushoko raMwari kuti vanombozive here kuti David aisiiwa nemadzikoma ake pahondo nemafuristiya. Achisiiwa achinzi mwana mudiki ngaaifudze makwaya, asi Jehovha vakati aiwa ndiri kuda iyeye wamasiya iyeye mudiki. Saka vachamisawo ndo chaiwo chaiwo vane zodzo yedenga. Pane zodzo yedenga ndo pane miedzo mizhinji. Saka ndiri kuti kuna vachamisa musadzokera kumashure, rambai makashinga. Mwari vanemi, ticharamba tichifamba nemi tiri tese, hatikusiyei pese pamunopinda teiti nemi. Vana chavangu avo ndo vaya vana Judas Iskarioti vaya. Havashayikwi, vanowanikwa. Vana Judas Iskarioti vana chavangu avo haiwa. Zvinoguma zvichavaperera.
Makadiko mukoma wande nevamwe vese paStudio 7. Ndakagara ndichitaura inini kuti hakuna munhu wakangwara saNero Nelson Chamisa president. Akaona kuti mapinda pongwe ndobva akasira kubva, kureva kuti munhu usingakariri zvigaro, munhu unokarira ugaro hwevanhu. Vamwe ava taakuvaona vakutanga kuonekera onekera. Vana BT, vana Wesmenuve, vana Mukwananzi vatatisingafungire. Vasaka vanhu vanenge vachida zvigaro kwete kushandira vanhu. Uyu mukomana anonzi Nero mukomana wevanhu, ndosaka aine sapoti, ndosaka uchiona kwaanoenda kwese vanhu vanomuteera. Famba Nero famba, the blue revolution yapinda. Ndonzi gweru gweru kwamutare.
Ndiri kuda zvangu kutaure navo mai vati izvoni Zimbabwe government haisi kuda kugadzisa upfumi hweZimbabwe. Iri kutori neshungu dzokutogadzirisawo upfumi hweZimbabwe, but hapana zvokuzviita bhozi. Ivo vana Chiwenga havanotozviziva kuti dhora reZimbabwe rakamanikwa. Hapana asingazvizivi kuti dhora reZimbabwe rakamanikwa riri parumane nzombe. Uchida kuchinja $1,000 unofanira kutotora bhaketi 20 liters yekundoisa maZimbabwe dollars bhozi, waungakwanisi kuvaisa muhomwe. Haunotoshaya nepokuibatira kuti unoibatira pai. Randa reZimbabwe, randa repaSouth Africa taiziya richitakwa ngedhora reZimbabwe. But now kana uchitoda kutochinje 100 randa unodusa 70,000 Zimbabwe dollars. Hauoni kuti zvino zvogadziswa sei madhira achakaita saiwo.
Ndoda kutanga kutaura nenyaya yezvirongwa zvamakuda kutisira panews dzamangwanani. Kana imi muchiti imimi munoita zvido zvavanhu, makadi kutangawo mabvunza vanhu kuti taakuda kuita urongwa hwakaita seuhu. Vanhu voisawo maaudios avo vachikupaiwo muono yavo kuti zvakanaka kana kuti hazvisi kuita, demaramba makatipresera chirongwa chenyusi mangwanani kupfuura kungoti titaure napo. Asi kana muchiita zvido zvavanhu, mabata vanhu neseri kweruoko apa nokuti vanhu vakawanda vose ndopavanga vachitanga kuvafokasi yenyaya kuti dziri kufamba sei vozonzwa dzemanheru vabva kuwaidza makuseni vane vatova nemuono right topinda panyaya dzana chavanguma vaona kava vekugutsa matumbu zvavanga vachida zvose zvachitogumira ipapapa hakuchina kwavachatoinda varuma nekuti nyaya yavo yose yatova pachena isi tirungoti chimu tichina nero famba nebhora mukomana timu yakabayiwa tenderera pasi rose vanhu vakuone utaure urongwa hwako vanhu vane vakangomirira kuisa ruoko pauri ndiwo munhu une future yavanhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Rimwe dare repamusoro kana kuti Federal Court of Appeal remuguta guru reAmerica reWashington DC nezuro rakaramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump chekuti havakwanise kuendeswa kumatare nekuti mhosva dzavari kupomerwa dzakaitika vari mutungamiri wenyika. Mhosva idzi dzinosanganisira imwe yekuti vaida kukanganisa nyaya dzeutongo hwejekerere nekuda kurambira pachigaro pavakakundwa musarudzo nevavi mutungamiri wenyika vaJoe Biden muna 2020. VaTrump vari kutarisirwa kupikisa mutongo uyu.
VaTrump vakaendesa nyaya yavo kucourts of appeals kwavaichallenja mumadecisions akakaitwa kumamacourts ekuzasi uku vachitaura kuti ivo semutungamiri wenyika panguva yavari kunzi vakapomerwa mhosva vanga vasingafanirwi kuva vachitongwa sematongerwo avatiri kuona vachiitwa kumatare akasiyana-siyana. Saka dare recourts of appeals iri rabvumiranawo nemamwe macourts achitaura kuti nayo vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa nenyaya dzavo especially idzo dzokuti vaida kuincita vanhu kuti vapandukira hurumende vasingarecognize maresults emaelection. Saka izvi zvinoreva kuti pare zvino vaTrump vanofanira kumira nenyaya dzavo dzavari kupomerwa.
Chii choitika apa pamusoro penyaya iyi?
Iyi nyaya iyi vaTrump vachiri nemukana wokuti vakwanise kuti nyaya yavo inzwike neUS Supreme Court rinova iro ridare repamusorosoro. Iro dare iro rakataurawo kana kuti rakawirira nawo nemadecision ndiyo iyo Court of Appeals. Zvinoreva kuti vaTrump vanofanira kuva vachimira nemhosva dzavo. Asi dare iri reUS Supreme Court rakataura kuti aiwa vaTrump havafanira kuva vachimira nenyaya idzi. Zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dzavari kutongwa iko zvino dzinobva dzamiswa. Isu tinoziva kuti kuUS Supreme Court uko majaji akawanda aripo iko zvino majaji akaiswawo zvekare panguva yavaTrump. Saka vanhu vanofungidzira kuti kuda maybe yakasvika ikoko kuvaTrump vanogova vane chance yekuti kuda maybe nyaya dzavo dzinogova dzichipera ikoko. But zvunhu zvatichangomirira kuti tione kuti nyaya iyi ichava ichienderere kuUS Supreme Court.
Kana ikaenda kuUS Supreme Court, Supreme Court ikabvumirana nedare iri ratonga nhasi, chii chinoitika ipapo?
Yakabvumirana nedare ratonga nhasi zvinoreva kuti vaTrump kuva kuchifanga kuve vachimira nenyaya dzavo dzavari kupomerwa iko zvino. Nokuti iko zvino matare akawanda ari kuti aiwa vaTrump zvakaitika muna January pavakajikiwa pamaelections zvinhu zvavarikuva kuvachimira nazvo vachianza to. Saka zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dziri kumatare edzimhosva vanofanira kumira nadzo.
Gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Hwande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.